when I listened to Joe talking about a transition, there's been no transition from when I won. I won that election. And if you look at crooked Hillary Clinton, if you look at all of the different people, there was no transition because they came after me trying to do a
coup. Pakupera petinge vanhu vavhota uye nyaya yekuti vaya vari kutumira sarudzo dzavo netsamba sarudzo idzodzo dzinenge dzakachengetedzekai maonero angu ndeyekuti vaTrump vari kutaura ivo kuti havatambire maresults ivo kana vasina kugutsikana nawo izvi zvitsva hatisati tambozviona muAmerica nyaya yemaresults iyoyo inenge ndiyo ichava zvenyaya hombe pakusarudzwa kwaSupreme Court nominee muzvare Amy Barrett nekuti kana maresults akabuda vaTrump vakasamabvuma anenge avafanira kuendeswa kukot huru kuSupreme Court pamwe chete neCongress ndo vanenge vakuzogadzirisa nyaya dzacho.
VaBiden vakati panyaya iyoyi yezvichabuda musarudzo.
And in terms of whether or not when the votes are counted and they're all counted, that will be accepted. If I win, that will be accepted. If I lose, it will be accepted.
VaBiden vakati ivo vanotambira zvinenge zvataurwa nemaindependent observer nevakati ivo ndizvo zvavachatambira. Asiwo mashoko iwayo anogona kuzonetsa nekuti kana maDemocrats vakazotiwo kuda vabirirwa ivo vaBiden vakati vachangotambira zvinenge zvabuda musarudzo kuda zvinogona kuzokonzeresa futi nyaya izvozvo.
Tombotarisa kutatsurana kwanga kuri kuita vaviri ava, makakuonawo sei kukurukura kwavaiti?
Kwanga kwakanyanya zvandaverenga mumapepanhau pamwe chete nepamasocial media vanhu vazhinji vari kushamisika kuti kunyanya president unhu hwavo hwakanga husina kudzikama vakanga vachitukirira nekushoropodzana zvakanyanyisa zvekuti nyaya dzinofanirwa kunge dzakadhiskaswa dzakafanana nekuita nezvecoronavirus neiyoyo nyaya yemaballots pamwe chete nemamiriro eekonomy hazvina kuwana nguva zhinji pamusano pemaitirwo aiitwa debate racho.
Ko, panyaya yerusaro raganda, takatarisa panyaya yeBlack Lives Matter yatinoona yanga iri kunetsa chaizvo imo muno muAmerica.
VaTrump vanoti ivo muAmerica hamuna dambudziko rerusaro raganda. Vanoti ivo vaya vanoda kudzidzisa vanhu nezvenhau dzerusaro raganda vanhu vakavenga America. Chimwe chatakaona ndechekuti vakaramba kudhinaunza kana kushoropodza vaya vanonzi Proud Boys vari kuenda kunenge kwakaungana veBlack Lives Matter vachirova vanhu. Saka vazhinji vari kutsibato iroro nderewhite supremacy. Zvakakatyamadza vanhu kuti pamberi pepasi rose vaTrump vakatadza kubvuma kuti muno muAmerica mune dambudziko huru rezveusaro raganda. VaBiden vakakasika kupfuma asi munoona dambudziko rematauriro anoitwa nyaya dzerusaro raganda ndechekuti vese vari vaviri sevanhurume vechirungu vakabva vamhanya kutaura nezvelaw enforcement ndingatiwo kuvaBiden vanonzwisisa nhau dzerusaro raganda idzi dzerace neBlack Lives Matter zvine utsamu asi handingati vese vari vaviri mubatiro wavo wakanga uri satisfactory kuti wakakwana.